batwa na batwa guja market kamzuri iyo ya kundikana kuti inge ichivhura rimwe drain rinopa kuti mvura ifambe zvakanaka saka pakuzara mvura zvekuti nekunaya kwakaita mvura mazuva iwo anaya nekunaya kwairi kuita drain iri razara mvura zvekuti chirwere chekorera chakutotarisirwa kuti chingakwanise kubva ipapo ende ndopari kuwanika mafruit and vegetable anosupply chitungiza chese nenzvimbo dzakaita sananadema saka unoona kuti kanzuru yakundikana zvakanyanyisisa kuti inge ichitora matanho ndofunga paane makore nemakore ichiedza kutsanangurirwa kuti dai mamavhura madhirena yamvura yaenda saka chimiro chacho hachisina kunaka ndinodayira kuti vakanzwa kubva kwamuriwo nekune dzimwewo nhepfenyuro zvingava zvinobatsira zvakanyanya sereki kuti vanga vanotirimuka vanhu vasati vapinda pakupara
dreni yaimboshanda here
dreni yaishanda pakurasa mvura asi pakagadzirwa tara wakabva warivhara zvokuti unokadzika kuti mainjiniya aiti mvura iyoyo ichazoenda nekupi yaibva nerumwe rutivi wakabva wavhara saka yese yakusvika ichimira ichichindipa tara yakagadzirwa itsva iyoyo kana yazara manje yakufashukira ichibva yaenda nemwe munopinda nemumusika mese ende ipapo inenge iri pakati pemarara zvokuti marara aya anobva anyatsoora nemvura iyoyo ende vanhu vanenge vachifamba vari mukati memarara yayo zvichienderana nekuti mota dzinotengesa zvirimwa zvakaita semazhanje kana mango inenge yakamira mukati memarara iwayo akaora
saka zviri kurevawo zvakare kuti marara haasi kuraswa panzvimbo iyoyo
zviri kuratidzika kudaro nekuti ipo pacho kana ukada kupatarisa nyange vashandi vekanzuro wacho yanaya mvura paine marara aripo kuti vatsvaira havakwanisi nekuti anokwanisa kunge ari kasomething like kana kuti 1.5 meters zipi kana 2 meters kupinda mumvura kana mushandi wacho chaiye kuti anga achipinda imomo achikukura marara aya unoti haakwanise kuzviita mazhanje ariko ezvine zvanditi saka munoona kuti mazhanje aya akadyiwa akakandwa pasi akazonaiwa nemvura zvinozopa kuti pasave neutano hwakanaka